Mashoko anotevera anoratidza maonere hurumende yeAmerica. America inoshoropodza zvakanyanya kusungwa nekukandwa mujeri zvisina tsarukano kwevarwiri vekodzero dzevanhu vane mukurumbira vaYu Wensheng nemudzimai wavo amai Chu Yan nehurumende yePeople's Republic of China. Musi wa29 Gumiguru, dare redzimhosva muSuzhou rakapa mitongo yemakore matatu kuna vaYu negore rimwe chete nemwedzi mipfumbamwe kuna amai Chu, mushure mekuwawa navaine iri kunzi mhosva yekupesvedzera kupandikirwa kwehurumende. Mugwaro ravakaburitsa, mutauriri webazi rezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica waMatthew Miller vakati mitongo iyi inoratidza kuenderera mberi kweChina mukuedza kwayo kunyaradza avo vanotaura pamusoro pekodzero dzevanhu nekuteverwa kwemutemo. European Union pamwe nemapazi ekudyidzana nedzimwe nyika eFrance neGerman vakashoropodzawo mutongo wakapiwa vaYu Wensheng naamai Chu Yan vakakurudzira kuti vaburitswe muusungwa nekukasika. VaYu naamai Chu vakasungwa muna kubvumbi 2023 apo vaive munzira kuenda kumusangano nevakuru vakuru veEuropean Union kuBeijing. Mumashure umo, sezviri mugwaro rakaburitswa nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica muna 2023 riri pamusoro pekodzero dzevanhu muPeople's Republic of China, vaYu vakaburitswa mujeri muna 2022 mushure mekupika makore mana nekuda kwekurwira kodzero dzevanhu kwavanoita. Vakanga varwira kodzero dzemamwe magweta akanga asungwa nekutongwa pasi pechirongwa chainzi 709 chakaitwa muna 2015 apo hurumende China yakasunga magweta nevanorwira kodzero dzevanhu vanodarika mazana maviri. Mudzimai vaYu amai Chu vaivewo munhu airwisa zvakasimba kuti murume wavo aburitswe muusungwa. VaMila vakasimbisa kuti pakutongwa kwevaviri ava muna 2024 muSuzhou, hurumende yakarambidza vemizinda yenyika dzakawanda kusanganisira muzinda weAmerica kuti vange vari mudare, izvo zvakadzikisira pasi kutongwa kuri pachena kunove chinhu chakakosha mukuona kuti kodzero dzavaYu naamai Chu dzekuti vatongwe zviri pachena dzatevedzerwa. VaMila vakati America inokurudzira People's Republic of China kuti iregerere nekukasika vaYu naamai Chu pasina zviga zvainotara. Vakati vanotsinhira chikumbiro chavo chekuti China iregerere vose vakaiswa mumajeri vasina mhosva dzavakapara. VaMila vakapika kuti America inoramba ichimira neavo vane ushingi hwekurwira kodzero dzevanhu muPeople's Republic of China nemupasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muPeople's Republic of China.